nguwati zukurara maiko zinezi yaome sisa pa nyaye chirwere cho COVID kuwanda kwe marufu ne mameseji wano watino tunyato ziwa kudara tenko nzuhari ma statistics azizo zizo tashika nguwe kutita kuto ona ne wano watino ziwa ne ama ne shangwari zedu tisishaika sana zaka dai zaka kosha zaka nyanya kuti wano tiwane information maera ne chirwere ichi kunyanya ma statistics akanangana nenzimbo dzatiri
ko zvatiri kuona zvichiburitswa nebazi rezveutano hazvisi kubatsira here
zvatiri kunyanya kuona mumaredhiyo estatistics dzenyika hazvinyatso kubatsira kwatinenge tichibva saka ndinosuwa kuudza kuti tiri kuedza kuti tiwane information iyi kubva kumaofisi edu ekumadistricts but havasi kubudisa information iyi ndaedza zvekuti nditaure nadistrict medical officer wedu kuti tinzwawo kuti takambomira sei district constituency ward level kumavillages mainstitutions so that tikwanise kunyatsa kuyambira vanhu zvakazara uye zveinformation yakadaro inobatsira vanhu pachezvayo nekuti vanhu vanga vanyatsoziva kuti munzvimbo yatiri zvamira sei pari kungonzwa mafiga enyika yese saka ndakamboedza zvakare kuti nditaure nadc mukuru wedistrict
kati kudiwi ddc uyu
ddc wacho nadmo vanenge vachingo refer ddc anonditi endai kuna dmo dmo achiti taendesa information ku district task force neku ofisi yekuprovince asi information yekuti ndinofungidzira kuti semamembers of parliament nemacouncillors nemamwe mastakeholders emunzvimbo tofanange tichitoiwana zvinondishamisa kuti pamadistrict task force akagadzirwa negovernment mamembers of parliament haamo mutask force iyo kutadzonzwisa kuti sei nyika yezimbabwe ichibva yaderedza zvakanyanya ukoshi wamember of parliament anova munhu akasarudzwa nevanhu nzvimbo iyo kuvamiririra pane zvinhu zvavo zvinenge zvichivanetsa nezvishuwo zvavo pane zvavanenge vachida kuti vakwanise kuita mukati meupenyu hwavo saka ndiri kusangana dambudziko guru rekuti handisi kuwana mastatistics enzvimbo yedu yemamutasa
iyi nzvimbo yenyu chete here yasangana nedambudziko iri mumanikaland
tiri kutoonawo zvimwe zviri kubva kunyanga tichinyatsa kuona maripoti ekunyanga kubva kune mamwe mabhururu edu anopinda mumatask force vachitsetsemura but kudunhu rino remutasa information iyi hatisi kuziva kuti iri kuzoendeswa kupi kana yaendeswa kuprovhinsi inozofamba sei but isusu sevanhu vemamutasa nemuconstituency yandinotungamira mutasa central hatina information iyoyo ndeyekutotsvaga-tsvaga sezvinonzi estate secrets saka zvinondishungurudza izvozvo
vakawanda vanenge vane pfungwa yekuti chirwere ichi chiri kuwanika mumaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe vasingafunge kuti chinogona kuuraya vanhu vakawanda kumamisha umo zviri kufamba sei
chokwadi chiripo ndechekuti chirwere ichi hachisi kusarudza nzvimbo kuti kudhorobha here kurokesheni here kureseva here hachisi kusarudza kuti mupfumi here murombo here murume here mukadzi here hachisi kusarudza zvakare zvematongerwo enyika kuti uyu ndewe bato ripi chiri kungotsvaira munhu wese anenge asangana nacho saka kurudziro yangu blessing ndeyekuti dai taedza zvachose kutedzera maprotocol ehu pamusoro pechirwere ichi
mungapaya muenzanisiri wekurudziro iri kupiwa neworld health organization
kumaintaina social distance zvakare kusanitiza kugeza maoko edu zvakare nekupfeka mamaski kwete kumasungirira muhuro asi kupfeka tichivhara mhuno nemuromo kumareseva nemumarokesheni chandiri kunyanya kuona ndechekutoti tsika yemamaski iri kutoitirwa mapurisa vanhu havasi kuitira utano hwavo saka chikumbiro changu ndechekuti anofa haasi mupurisa wauri kutiza asi iwewe ndiwo uri kuzviisa panjodzi pamwe chete nemhuri yako newaunowirirana nawo